Assistant Commissioner Ponya ati vakaburitsa mashoko nezuro manheru ekuti chimwono ari kutaura nevanhu veku National Prosecuting Authority zvavanoti zvinokanganisa nyaya yake iri mumatare. Rimwe remagweta achimwono vagift mutisi vati chimwono anotarisana neimwe mhosva zvakare yekukanganisa mafambisirwo enyaya mumatare.
Nyaya yahopo yakamira sokuti nezuro anga aine charge 1 yanga ainayo yecondemn of court. Nhasi patanga takugadzirira tiri kumapurisa abva awedzerwa imwe charge yedefeating of course of justice. Saka nokuda kwaizvozvo nhasi hatinakwanisa kuenda kudare, kudare tichaenda mangwana.
Vamwe vakagara nachimwono kujeri rechikurubhi vasati vapiwa vose mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire munyika zvine mhirizhonga mukati, vajacob ngarivhume navajob scala vaudza vatori venhau kuti vari kushushikana zvikuru nekusungwa kwakaitwa chimwono. Vascala vati kusungwa kwachimwono kunotyora kodzero dzake dziri mubumbiro remitemo yenyika.
Kushungurudzwa kwemunhu ane kodzero dzake dzirimo mubumbiro remutemo uye nebumbiro rezimwe repasi rino rese reUnited Nations kuti munhu unofanira kuti utaure zvaunokodzera zvaune kodzero yekuti utaure. Saka apa chatiri kuona chokuti kushungurudzwa kwokuti akaamba achitaura sezvo vanhu vazhinji vomuzimbabwe vachifukidzirwa kunzi ukangotaura tokusunga.
Mukuru wemisa Zimbabwe vachava nemoyo vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwachimwono kunoratidza kuti vatori venhau havana kuchengetedzeka munyika.
Zvatinotaura isu ndezvekuti kutakwa kwenhau munyika yezimbabwe kunopiwa nebumbiro remutemo kuburikidza nechigai icho chesection 31 chinotaura kuti hurumende kana kuti vamatongerwo enyika havabvumirwi kudzivisa vatatu venhau kuita basa ravo zvakasununguka.
Mukuru anoona nezvinoitika muAfrica Program musangano reCommittee to Protect Journalists muzvare Angela Quintal vati vavatarisiri kuti hurumende yezimbabwe ishandise mhosva dzayave kupomera chimwono senzira yekuti ikanzure zvakaturwa nedare pakapiwa chimwono mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.